Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechitatu gumiguru 19 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika ava Emerson Mnangagwa voparura zviri pamutemo rimwe sangano revarairidzi reTeachers for Economic Development rakonzera mutauro wakanyanya munyika.
Nyaya yatasabvira kare chikana naye kuti tese pari kuda kuenda vachamisa kunoona vatsigiri vavo vari kumatirongo vari kurambidzwa vachinzaiwa inini hamubvumidze kuti muuye kunofanira kunge mapuwa mvumo nevakuru vakuru.
Mumerereri wezengeza West mudare reparamende vaJacob Sikala vonyimwa zvakare mukano wekubvisa mari yechibatiso apo mutungamiri webato ravo reCCC vaNelson Chamisa vokumbirawo kuvashanyira kutirongo. Vanhu vanodarika zvikamu makumi mana nemasere kubva muzana kana kuti 48% kuchivi votarisana nenzara inotyisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voparura zviri pamutemo rimwe sangano revarairidzi reTeachers for Economic Development rakonzera mutauro wakanyanya munyika. Urongwa uhu hwaitirwa kuHarare International Conference Center. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pagungano iri raungana pane imwe hotera muHarare, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati zvakavatorera nguva kutenda kuti kune varairidzi vari kutsigira hurumende yavo.
Vakauya vasina master sector finance kuna maticha ngavatsigire netivo vashazvokuita vakaramba mashoko achimuuya achinondaka possibly nguva iripo ndataurira vakuru venyu patambosangana kuti zuva ranhasi handiri kangana handai kufunga nezvinotaurwa nemwezi inobva kusikitei
Vamunangagwa vati nekuda kwerutsigiro rwavapiwa nevarairidzi uru zuva ranhasi havari kanganwi.
Ngatisure maziso edu asivhurei ameso edu tizive kuti hatina imwe nyika kunze kwedu. Hakuna umwe anovaka nyika ino kunze kwehomomona kwedu newenewe achionavo muvaka nyika makabata. Hakuna nyika inovaka nevanobvisana vachikutudzana vachikatira matongo. Hakuna kukanya mubhaibheri kana nyika dzinovakwa nevasakatana vanomuisa makaia mune muno rukora zvoko.
Mumwe wevarongi vemusangano uyu vachitungamirira Teachers for Economic Development vaAmon Chocha vati
azvirevi kudaro bato revarairidzi tiri nhengo dzinogara munyika tiri vanhu vanotera mumashure memukuru wenyika munhu kana uri pamba unosapata baba wako zvinenge zvataurwa nababa wako ndozvaunotenzera saka vamunangagwa ndiye baba wedu saka zvavanotaura zvese tinotraya kupinda mazviri kuti upenyu hwedu hugosununguka ungaite munhu akaita sei anoti akanwa baba wakoita shakati kana ukazokumbira chaunokumbira unochiona chinzii iwe usiri usingamuteereri saka isi tinoteerera baba wetu vamunangagwa semacitizens emunyika
kunyange zvazvo vamwe vamiriri vevarayiridzi nemapato anopikisa vanga vachinyunyuta negungano iri vachiti riri kukanganisawo mazamanisho nekupera kwegore ari kunyorwa muzvikoro vachiocha vazviramba vachiti
nguva nenguva tinotarisa kuti kana zvinhu zvichiitwa zvinoitwa nenguva yazvo yakafanira izvezvizvi vanhu vari maexams ari kuenderera mberi as usual masecondary schools ari kunyora vakateera kuzvikoro kwedu izvezvizvi unoona kuti vana vari kutonyora emaexams hakuna chikuru chatadza kunyora nekutauya kuno kulonje
umwe wevarayiridzi vanga vari pamusangano uyu vashupikai zitsanza vabva kwamutoko vatiwo vauya nekuda vachiti vanotenderana nezvinangwa zvebandiko revarayiridzi raparurwa iri
saka zvinhu zviri kutifadza zvichatibatsira zvakanyanya kuvana tinenge tichiita basa redu tinenge tichidzidzisa vana tichivasimudzira zvakare kuti vazive ramangwana ravo nenyika yavo vachinge vari vana vari patriotic
gurukota rezvedzidzo yepasi amai Evelyn Lovu vati bazi ravo rinotsigira zvakanyanya varayiridzi ava vavati vanoda pundutso pamwe nekushanda pamwe chete nehurumende mukuvandudza nyika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Mumiririri weZengeza West mudare reParamende vaJob Sikala vanyimwa zvakare mukana wekubvisa mari yechibatiso. Magistrate vataura Emanuele varamba kupa vasikala mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Aka ndike chitanhatu vasikala vachitadza kuwana mukana uyu. VaManuele vati zvekuti vanhu vakanyora tsamba yenyunyuto kuti vasikala vabuditswe mujere nekuti kwapera nguva yakareba hazvingape kuti vaburitswe mujere. Vatiwo vasikala vave kutanga kuda kutongwa uye patoziviswa zuva racho. Asi gweta ravasikala vaJeremiah Bhamu vati zviri pachena kuti nyaya yevachuchisi haina kusimba uye vasikala handivo vakaisa padande mutande vhidhiyo ravanonzi vaipesvedzera mhirizhonga sezvo vainge vatosungwa. Zvichakadaro mudzimai wavasikala amai Ellen Sikala vange vari mudare rimwe chetero nhasi vachipomerwa mhosva yekutyaira vari kudivi risiri iro. Asi vaudza dare kuti vakasungwa nekuti vakaramba kubhadhara mari yechioko muhomwe. Tiri ipapowo mutungamiri webato ravo reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vaisa chikumbiro kuvakuru vemajeri kuti vabvumidzwe kunoona vasikala nevamwe gumi nevatanhatu vave nemwedzi yakawanda vari kujeri rechikurubhi. VaChamisa vakamborambidzwa kushanyira nhengo dzebato ravo dziri kuchikurubhi idzi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi asi vakamboudza Studio 7 kuti vasikala vanofanira kumirira kutongwa uye nyaya iyi hainei nezvematongerwo enyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta riri kumiririra vaChamisa vaObei Shava.
Ichokwadi zvamanzwa ndizvo chaizvo chaizvo. Inyaya yatakabvira kare tichishikana nayo kuti pese pari kuda kuenda. VaChamisa kunoona vatsigiri vavo vari kumatirongo akasiyana-siyana vari kurambidzwa vachinzi aiwa inini hamubvumidze kuti muuye kana muchida kuuya munofanira kunge mapuwa mvumo nevakuru vakuru vetirongo kana kutingati komishina zvinova zvinhu zvisiri kuitwa kune vamwe vese vari kuenda vatinoona hama dzavo nevadikani vavo vari mumatirongo saka isusu tabva tanyora tsamba tichitaridza kutsutsumwa kwedu kunyunyuta kuri kuitwa navaChamisa kuti vari kurambidzirwei kuti vaone vatsigiri vavo mumatirongo vamwe vatigiri vamwe vatungamiriri vachingobvumirwa zviri pajekerere zviri pachena zvisina kana zvisungo zviri kuitwa mazviri tabva taiuchidyawo zvekare mukuru wechirongo kuti vari kutyora kodzero dzevanhu vari mumachirongo ava vatingati vekunyatsime vari kupomerwa nyaya yemhirizhonga yekunyatsime vari kutyora kodzero dzavo dzekuti vashanyirwe neavo vavanoda neavo nehama dzavo neshamwari dzavo sezvinotaurwa nekumbiro remutemo wenyika ino saka tabva tati isu kuna komishina tirikuda kuti tinzwe chikamu chemutemo chamuri kushandisa kutyora kodzero idzi ngative nemhinduro yenyu musi wa20 October kurova kuti musi wechina usati wasvika
mataura nyaya yemutemo vashavapo pamutemo pacho vanenge vachifanirwa here kuti vanhu vatange vakumbira mvumo saizvezvi kuti vaende kunoona vanhu kutirongo kana kuti vanhu vanofanirwa kungoenda vachinoona vanhu vavanoda kuona
mutemo unovabvumidza kungoenda unobva wazoti ivo kana ivo vaine chavari kutyira kuti chingakanganisika maringe nezvekuitwa kwokuchengetedzwa kwerinyararo ndivo vanozotaura kuti ai vachamisa tiri kufunga kuti chengetedze rinyararo chiuyai makadai 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 zvese izvozvo hazvina kuitwa zvakangonzi ini hatidi kukuonai ende vakataura izvozvo magadhi akatuma havana kutombopuwa kana mukana wekuti vaone vakuru vechirongo zvakangonzi mutemo uri pano ndewekuti mukaona vachamisa vaudzei kuti dzokerai kwamabva
zvino itsamba yanyorwa yaenda iyi yati yapindurwa here kusvika pari zvino
hatisati tawana mhinduro yayo tiri kutarisira kuti panodoka zuva remangwana tinenge tanzwa kuti vari kuti kudii kana vakaunzawo mhinduro yavo yatisinga pari nayo tiri kuenda kumatare egimhosva kuti vaenzanise nyaya iyi vaone kuti ari kutyora mutemo ndeupi pakati pedu naivo
gweta riri kumiririra vachamisa vaobhei shava vange vari parunare vari muHarare nestudio 7 vanhu vanodarika zvikamu makumi mana nemasere kubva muzana kana kuti 48% kuchivi votarisana nenzara inotyisa izvi zvakabuda mugwaro rakaburitswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC Godfrey Mutimba anotipanyaya iyi zvizere
tichitaura pamucheto wemusangano wechirongwa chehurumende chekupa vagari vekwachimbeu nembudzi senzira yekurwisa nzara padhibha rekwamuseve mudzidyo kwachivi vainocend mutingwini vati mugwaro rekabudiswa nezimvag pavanhu vanodarika zviuru zana nemakumi manomwe nezviviri 172,000 vari mudunhu iri vanhu vanopfuura zviuru makumi masere 80,000 vanoda chikafu nechimbi chimbi
yakabudisa ongororo yakaitiwa pakabuda nyaya yokuti nyaya yokushayiwa kwechikafu machivi yakabva pazvikamu zvitatu nezvisere 30% kubva muzana iko zvino yakaenda pazvikamu zvina nezvisere kubva muzana 48% kureva kuti chikamu chevanhu vanoshayiwa chakakwira nezvikamu gumi kubva muzana
vagari vazhinji vanoti havasisina chekudya mumatura avo sezvo vakasangana negohoshoma nenyaya yemvura yakarambira mudenga mwaka uno mumwe mugari wekwabhevhura kuwadi 4 kwachivi amai sarudzai madamumbe vanoti havachina sadza mudzimba nekudaro vave kurarama nekudya murivo chete
tinogara muno muwadi 1 nzara ndoyatibaya tinongoti kada tabva kunochera kudzidza iya tinouya zvetogara totongobika murivo ndootongodya usina sadza nenyaya yekushava sadza sadza ndoratinomera
izvi zvatsinirwa nemumwe mugari wekuwadhi 1 amai Teresa Mangwiro avo vati vave kurarama nemichero yemusango
nzara yakanyanyisa izvezvizvi matohwe zvatopera kudai vanhu otosiya kuti totangira pasi nokuti vanonga chirarama nomatohwe nesumavo akamanyanisa bhani zvoita zvozhomweka hadzisi kuita mazuva nokuti dzakanyiwa dzakaora dzanguva shoma zokuti vanhu vazvibatsire ndozvo zvatiri kurarama nazvo totochemawo kuhurumende kuti dai yatombotibatsira nesaga kunyanya nembeu yachona zvakare kuti tigone kurima nezvigotikira zvakanaka
vagari ava vanoti vakasawana rubatsiro nekukurumidza vakawanda vanogona kurasikirwa neupenyu uye vana vakawanda vanogona kusiyira chikoro panzira Vachipindura, vamutingwani vati, hurumende yatova mubishi rekubatsira vanhu vose vakatasara nenzara machivi, ichishanda nesangano reWorld Food Program kana kuti WFP.
Saka takanangana neizvozvo, hurumende yakabva yatipa kuti tinge tiri ku World Food Program. Kukatasa ma district anoiswa World Food Program ndo anenge ane nyaya yezvara yakati kwirei. Saka iko zvino urongwa hwedu hwatinahwo nhasi kwatangwa training yevanhu vepaprovhinsi vanofanira kunge vachizotraina kumadistrict nyaya yokuona kuti chirongwa chehurumende chinonzi Food Deficit Mitigation Strategy chinova chirongwa chokufidha kwevanhu takanangana nekuchinja kwemwaka uku chatanga machivi.
Vachitaura pamusangano mumwe chete uyu kurukota redunhu remasvingo vaezra chadzamira vati hurumende ichaitira vagari zvirongwa zvekurima nekumadiridziro kuti varwise nzara.
Masvingo takatarisa nyaya dzeagriculture sector ichaita madiridziro anokwana kuita 70,000 hectares muchikamu cheGS1 chinoreva kuti kubva mugore ra2020 kusvika 2025 tichange tichikwanisa kuita mairigation scheme anokavha 70,000 hectares kuturikidza nemvura iri mumatunhu emasvingo ari muno akafanana nemadhemu makuru ana toko mukosi.
Vachadzamira vakaparura chirongwa chehurumende chekupa vagari vekwachivi mbudzi mazana mashanu nematanu zana embeu yechibage senzira yekuti vadzivirire nzara. Vati vamwe vanhu vari kunzvimbo dzakaita seGutu, Zaka, Bikita nechiredzi vachabatsirwawo nechikafu, asi vati vachatanga kubatsira vekwachivi nekumwenezi nekuti ndiko kune nzara yakanyanya. Sangano reUNICEF rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni mana nezviuru mazana matatu 4.3 million vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yese. Pavanhu ava vana vadiki vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vanoda rubatsiro rwechikafu munyika mose. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Mukuru wekambani yemasawara holdings vashingai mutasa avo vane mahotera akawanda muBotswana vokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi kuti zvitange mabhizimisi munyika. Shingirai Madondo anoti panyaya yacho zvizere.
Vachitaura pagungano ravana muzina business National Business Conference kwavanga vakokwa semunyarikani nasi muguta reFrancis Town muBotswana, vamutasa vati zvizvarwa zveZimbabwe pamwe chete nezvenyika iyi hazvifanire kuzengurira kutangawo mabhizinisi muZimbabwe.
Tese tiri maAfricans and tikasawamba kutamba tamba tese hatikuri. So izviro ndandiri kupa vanhu ngerekuti musatye vamwe vanouya kana imimi mune midunhu zvakakura izvo makaita so musache kuenda kune vamwe. Fanika kumusha kwangu kunozi kuZimbabwe, ndinofunga kuti mukapinda muhamuregeri nechiti hatisi kufara nemainvestments atinoisa mudunhu yemuZimbabwe. So kwangu ngevekuti tisasapotanana, ngatiedze kuwedzerana zvekuita support.
Vamutasa vakapindawo mubhizinisi remainsurance kuburikidza nekambani Grand Re Holdings ichange ine mahofisi kuZimbabwe, Botswana neTanzania. Vati zvinhu muZimbabwe zviri kuratidza kuti pane chiedza.
Hunde zvinhu zvainge zvashata, asi munhu akaziva kuti ngei zvakashata wanoamba kuonawo kuti ngei zvaakunaka. Ndinofunga kuti zvinhu zvekumusha kwedu zvaakuchinja. Isusu tiri kuisa mari muZimbabwe, tiri kuencourage vamwe kuti vapindewo. Tinofunga kuti Zimbabwe yaakuamba kukwira futi.
Mutungamiri wesangano rinomirira vashandirwi muzvikamu zvose zveupfumi hweBotswana reBusiness Botswana vakubusa Mankie Bine vanoti kubva mune zvataurwa varikutarisira kushandana vamutasamo kutanga mabhizimisi.
We agreed that we're going to engage so that we can talk more.
Isu tabvumirana kuti tichabatana tichitaurirana zvakawanda nezvekuti upfumi hwezimbabwe huri kushanduka sei. Tichitarisa kuti ndedzipi nyaya dzakakomba dzinofanirwa kutariswa nemunhu anoda kusima mari dzake muzimbabwe.
Vakibine vaenderera mberi vachiti vane chivimbo chikuru chekuti hurumende yezimbabwe yakadzidza zvakawanda mumakore adarika apo upfumi hwenyika hwaitatarika.
Zimbabwe was the breadbasket of Africa for the
Zimbabwe ndiyo yave dengu rechingwa muAfrika kwenguva refu. Zvematongerwo enyika hazvo zvichida zvakaitika uye zvirango zvoupfumi nazvo zvakaitika. Asi iye zvino kwave neutongi hutsva hwandinotenda kuti hwakasidza chisiso pamusoro pekutora zvisungo zvisiri izvo munyika.
Asi nyanzvi munyadzo zvoupfumi musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vati pane zvizhinji zvichiri kuda kuitwa munyika kuti vekunze vade kuchika mari munyika.
Hongu hurumende iri kuzama kunge ichigadzirisa zvimhingamupinyi zvimwe zvacho. Tiri kuona kumainfrastructure projects ari kuparurwa but I think tine basa rakawanda rekuita kuti environment iwe very very conducive kunyaya dzemainvestment. Makaona mainvestment nemacapital inflows edu anga akatidererei makore apfuurayo tichienza nezvimwe nyika dziri musouthern Africa. Saka izvo zvinotoreva kuti tinofanira tine basa rakawanda rekunge tichiita kuramba tichigadzirisa environment kuti vemabhizinesi vekune dzimwe nyika vange vachida kuisa mari muzimbabwe.
Mashoko avachitambara atsinirwa nemumwe muzvinabhizinesi ane chitoro muguta rebulawayo vamoris ndwapi. Zimbabwe yave nemakore ichitatarika kukwezva vemabhizinesi vekunze. Nyanzvi munyadzo zvoupfumi dzichiti nyaya yemitemo inoramba ichingochinjwa chero nguva. Asi hurumende inoti iri kuonekwa seyakageza negoka munyama nekuda kwezvirango zvainoti yakatemerwa nehurumende yeAmerica nedzimwe. Asi vakatemera zvirango vanoti vakatemera vakuru venyika chete vachivapomera mhosva yekutonga nedemo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri webazi reUnited Nations rinoona nezvekodzero dzevanhu, amai Ravina Shamadasani, vari kushora zvikuru Iran nekushandisa mhirizhonga mukuedza kumisa vanhu vari kuratidzira munyika iyi vachitsutsumwa nemafiro akaita muzvare Masa Amini ari mumaoko emapurisa. Masa akasungwa achinzi ainge asina kupfeka dhuku zvakanaka. Vana vadiki vanodarika makumi maviri nematatu vaurayiwa mukuratidzira uku sezvo mapurisa ari kushandisa pfuti. Vanhu vanodarika mazana matanhatu vanonzi vafa kuNigeria kubva zvakatanga kunaya mvura, uye vamwe vanhu vanodarika miriyoni nechete vakaputsirwa dzimba dzavo nemafashamu emvura aya. Matunhu makumi matatu nematanhatu pamatunhu makumi matatu nematanhatu emuNigeria akatarisana nedambudziko remafashamu iri. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuCape Town kuSouth Africa vataurai mudamburi vanoti zvinhu hazvisi nyore munyika iyi umo vanoshanda semutyairi wemagonyeti. Vanoti senzira yekutsvaka raramo vakatanga kuita zvekuimba pasi pezita rekuti Adhala veGonyeti. Izvo zviri kuvabatsira kuti vasadzamise pfungwa nezvavanosangana nazvo mubasa ravo, uye zvichivapawo mukana wekuti vabatsire vamwe vemunharaunda yavanobva kumasvingo. Vamudamburi vanoti shuviro yavo ndeyekupadzidziso yekuti vanhu vakoshese kunyoresa kuvhota nekuzovhota musarudzo dzegore rinouya, uye vakatotanga kupadzidziso iyi mune dzimwe nziyo dzavo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 navamudamburi nezvenyaya iyi.
Vachitaura apa gungano rava na muzina business, Red National Business Conference, kovangova kokuwa semu nyarikani na simu kutare Francis Town Mbotswana, vamutasa vati nzizwa kwa Zimbabwe, pamoja tenezo nyika ii, azifanile kuzengurira kutanga oma business mu Zimbabwe.
Tine urombo tincha tokera zvakare tikupei naurirano yatanga tichitaura nezvayo pamusoro pezviri kuitika ku Cape Town navamudambure. Tine urombo ticha dzoka tokupai kana vagadzirisa pari zvino tochitarisa zviri muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. nasi tiri kutarisa kurudziro yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinotanga mabhizimisi munyika paine kuchema chema kubva kune vamwe kuti mirizhonga iri kuitika munyika inogona kukanganisa nyaya yekukwezva vemabhizimisi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko ku Studio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-7255 shortwave. kambo kano dakadza kama sanga nice boy titarise kuti misori yeduye nauza nasi yakamira sei. Mutungamiri wenyika wa Emerson Mnangagwa vaparura zviripa mutemo rimwe sangano revarairidzi Teachers for Economic Development rakonzera mutauro wakanyanya munyika. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende va Jacob Sikala vonyimwa zvakare mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vanhu vanodarika zvikumi makumi mana nemasere kubva muzana 48% kochivi votarisana nenzara. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.